Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu Chivabvu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheEuropean Union, icho chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission, chiri kushanya muZimbabwe, chinoita musangano nevatori venhau, chichikurudzira hurumende kuti izadzise zvakakomekedzwa kuti zviitwe mushure mesarudzo dzemuna 2018 pamberi pesarudzo dza 2023. Nhengo yeZANU-PF yekukwira kudare ichipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri webato iri vaSibeth Musengezi, avo vakasungwa vachinzi vakanyepa kero yavo kuti vave nhengo yebato iri vanobvisiswa chibatiso. Bazi rehurumende reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinokwidza zvakare mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Vanotungamira mutambo weRugby muAfrica veRugby Africa vozivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano eAfrica Cup, ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7, tiri muWashington DC. Chikwata cheEuropean Union chinoongorora sarudzo cheelection follow-up mission EFM, icho chiri muZimbabwe, nhasi chanoita musangano nevatori venhau chichidzokorora kurudziro yacho kuhurumende yekuti izadzise zvakakomekedzwa nevakaongorora sarudzo muna 2018 kuti zviitwe mushure pamberi pesarudzo dziri kuuya muna 2023. Chikwata ichi nezuro chakasangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava mushure mekusanganawo nevemasangano akazvimirira nemusi wechitatu. VaShava vanonzi vakavimbisa kuti hurumende iri kuita zvose kuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zvakajeka uye zvisina kugunun'una kwemamwe mapoka. Hurumende yakakomekedzwa kuti ivandudze zvinhu zvinosanganisira kuona kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika yamiswa. Zimbabwe Electoral Commission ZEC yazvimirira, vatori venhau vashanda vakasununguka uye kuti mapato ose awane mikana yakaenzana mukutsvaka rutsigiro. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaShava kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitarisa nguva yatasarwa nayo kubva panguva ino yatiri tichipinde mune dzimusaro dzinoteera idzo, tinoona kuti nguva yedu taakumhanya kumashure kwenguva, taakumashure kwenguva zvakanyanyisisa, nekuti hakuna mutemo unoiswa unogona kuzoshandisa sarudzo unoiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzadzitwa. Sakureva kuti mitemo yese inofanira kunge ichinge yaiswa kana kuti ichinge yagadziriswa panguva dzatinosvika muna January 2023. Saka tichitarisa kuti kubva pari zvino kusvika muDisemba kana kupera kwegore rineri, mwedzi yatasarwa nayo kuti zvinhu zvose zvinge zvichizoitwa zvinogona kunge tiri kumashure kwenguva. Asi kuti zvinhu zviitike, hatifungi kuti panodiwa zvinhu zvakawanda chaizvo. Panongodiwa zvekare kuti hurumende pamende veRegulatory Commission nevamwe vachange vari mushishi kugadzirisa nyaya idzi vaise musoro pamwe chete, vashande nguva yatiinayo zvinizvo zvinge zvigadziriswa saka zvinhu zvinogona kuitika
tiri kunzwa kuti pamusangano wavakaita negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vashava vakavimbisa kuti hurumende yezimbabwe ichaita zvose kuzadzikisa zvinhu izvozvo nekugadzirira sarudzo dzegore rinouya munoona hurumende ichizviita here
chandingada kuti nditaure ndechekuti hurumende inenge ichishanda iine kumuono wayo wekuti ndo zvatinoda kuti tiite asi kune vezvematongerwo enyika zvekare vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo kune vari kuparamende zvekare paramende inofanira kunge iripo pamutambo iwoyo tarisa zvekare boka rezimbabwe electoral commission vanoita zvesarudzo vacho vanofanira kunge varipo pamutambo iwoyo saka kuti vanhu vose vazenge vari panzvimbo imwe chete nguva imwe chete vana muonero chete vachidzokera kunzvimbo dzavo dzavanobva kuti vanobvunza kuti zviri kufamba so izvozvo here tinogona kuona ipapo ndopati kuti mukana unogona kuzirasikei saka hurumende inogona kunge iine chishuviro chekuti izvozvo zviitwe asi kana tichinge tazotarisa vatambi varipo apa hatisi kuona ichizokwanisa kubuda iri timu imwe chete ingabude nechimwe chete
avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reelection resource center vasolomon bobo sibunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhengo yezanupf iri kupikisa kusarudzwa kwavaemarson munangagwa kuti vatungamire bato iri vasibeth musengezi vapiwa mukana wekubvisiswa mari yechibatiso nhasi nedare ramajor street mutongi wedare iri apa vamusengezi mukana wekuti vabvise madhora emunyika zviuru zvitatu kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo vamusengezi vakasungwa musi wa11 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero yesiri yavo kuti vave nhengo yezanupf izvo zvinonzi nebato iri vakanyepa masangano akazvimirira munyika pamwe nezimbabwe electoral commission zec vanoti havasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota kunyanya madzimai vechidiki pamwe nevakaremara apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya godfrey mutimba anoti panyaya inotevera
masangano akazvimirira mumasvingo anoti haasi kufadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vari kunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaremara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezec euwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chevoter registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasvingo united residence and repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezec mumasvingo vamatsino uncuve vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyoresa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kurejesa chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai zvinonzi ndo akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwato masvingo yoga nokuti ndakawanisa mukana yekuona ezimbabwe yose zvikuratidza kuti madzimai mashomo asi takatongoti ndozvisimbisi ndichizvinyembera takati kuda sezvo 2018 vakanga varivo vakawanda vakarejesta
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupira vati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii zvikuru kunyanyanyanya mayuthi people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apathy iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana naizvozvo taparura chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tichange tichibatsirana tichishanda nemayouth people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano umwe chetewo sadyara wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zec kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota Vemasangano aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa chichangopera chevoter registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose. Vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndivo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Kare hurumende rinoona nezvemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA nasi irakwidza mitengo yemafuta edzimotokari, izvo zvinoreva kuti zvichakwidzawo zvakare mitengo yezvinhu yagara yakakwira nechekare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayaita nhasi, ZERA yati mitengo yemafuta edhiziri yakwira nemasendi matatu ekuAmerica kusvika dhora rimwe nemasendi makumi manomwe nemana emari ekuAmerica, kana kuti dhora 74 cents, kana kuti mazana mana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe nemasendi makumi mashanu nematanhatu emari yemunyika, kana kuti 499.56 RTGS. Kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi manomwe nerimwe, kana kuti dhora 71, iyo yakaziviswa musi wa6 mwedzi uno. Mutengo wepeturu wakakwirawo kubva padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nerimwe, kana kuti US$63, kuenda padhora rimwe chete rekuAmerica rine masendi makumi matanhatu nemasere US$68, kana kuti madhora mazana mana nemakumi masere nerimwe nemasendi maviri ane mari yemunyika, kana kuti 481.2 cents RTGS. Kukwira uku kwatambirwa nekunyunyuta nevakawanda munyika, avo vati zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kunyanya chikafu icho chava nevhiki mbiri chichingokwira mitengo pasina kana kumbomira. VaAndrew Munguri vati kukwira kwaita mafuta ekufambisa uku kuchaita kuti vatadze kutenga chikafu muzvitoro sezvo vagara vachidhurirwa.
Iri dambudziko ratawegwa naro. Imai vatsva musana mwana vatsva dumbu. Apa zvona zvitombofamba zvakanaka, nokuti kuzvino chero nemari dzatava kutambira idzi hadzisatombokwani, ende zvinhu zvese hazvisitombofamba zvakanaka, chero marenda chero zvichikuenda kuchipatara hazvisati chero kuti tikwanise kutravhela kuenda kumastations kwedu tinoita basa redu hazvisatomboiti. Zvinhu zvese zvakutodhura. Aivha hurumende yakwanisa kutigadzirirawo zvinhu zvaita zvakanaka panyaya yeekonomi apa, nokuti ndo pane nyaya yese pachakonzera mvonga mupopota.
Zvimwe zvakakwira mutengo zvinosanganisira mafuta ekubikisa e2 liters, ayo oita mari inodarika chiuru nemazana mashanu emaRTGS kubva kumazana matanhatu chondora pfuura. Chisaga cheupfu che10kg chakakwira kusvika kumadhora chiuru nemazana masere mune zvimwe zvitoro, izvo zviri kuomera vatengi avo vasiri kukwidzirwa mihoro yavo kumabasa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe, kana kuti CCZ mumasvingo, vadhumisani muguchini vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari uku kuri kuita kuti vatengi vaomerwe.
Announcement yaitwa nezera yekukwidza maprices efuel, petrol and diesel, tikuona kuti zvichaita major impact maprices emaproducts and services, nekuti fuel is a major cost driver a production ema goods ne the movement of the same goods kuti zvisvike pama markets azvinochidiwa nema consumers. Saka any increase inongoitwa kuma products waya inobva yangoitwa pass on to the ordinary person who is the consumer.
Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende yeBotswana yamanikidzwa kutambira kurudziro yevatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji ndokuwedzera mari dzekufambisa nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana, kana kuti 15%. Danho iri rinonzi nevamwe richawedzera mutoro kuvafambi avo vagara vakaremerwa kare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvichitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakazivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muHaboroni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula mazana mana nemakumi masere, kubvapa mapula mazana mana nemasere. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi rebotswana energy regulatory authority kana kuti bera muchidimbu muzvare laina marufu avo vanova mushandi wemumba muguta rehaboroni vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure
maeconomic pressures anouya muupenyu hwavo because right now like if you look at my salaries atinango tichikora with that high inflation obva wati rent inenge ichidiwa nendo dzanobva tara kuti zviri kukwira okwidzo rent yake but yet salaries just stagnant
chimwe chizvangwa chezimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mupfure vaudza Studio 7 parunare vari muhaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi
isusu semazimbabweans ari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare hatikwanise kurarama
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta rehaburoni vaubert mutoko vanoti yasvika nguva yokuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari
kune vanoshanda vaya hazvinei zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaidi kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kune kuchiitawo bhizinesi rake kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba ichimuraramira
vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo asi inoda munhu aita urongo hwakadzamawo kuti anosvika achitangira papi
pamwe pacho zvinhu zvinogona kukuomera zvakanyanya nekuti iwo unenge wajaira unenge wajaira kugara muBotswana pamwe wajaira kugara kufrancis town mahuni kana yehaburoni kana ndekupi
vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza zimbabwe dzinosanganisira Botswana South Africa Zambia Namibia nedzimwewo ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zuva rekucherechedza kubatana muCameroon reNational Unity Day rinocherechedzwa musi wa20 chivabvu gore roga roga racherechedzwa nekumhanyisana pakati pemapurisa nevari kuda kupatsanuka kubva kunyika iyi avo varambidza vanhu kufamba famba izvo zvakanganisa vemabhizimusi kumatunhu anotaura chirungu ari kumavirira mauto anoti mauto anoita makumi maviri nemasere vevanhu vanga vachikanganisa mheremhere idzi kumatunhu anotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura rurimi rwefrench vaurayiwa mukurwisana mutungamiri weamerica vajoe biden vasvika musouth korea nechishanu rwendo rwavo rwekutanga kushanyira asia urwo ruchavasvitsawo zvakare kujapan vabiden vashanyirawo fekitari yesamsung inogadzira zvinoshandiswa mumakombiyuta vari pamwe chete nemutungamiri wesouth korea vayun sun yeol madzimai akakunda mune zvekurima apiwa mibayiro nhasi pamabiko atungamirwa nebazi rezvekurima rakabatana nemasangano akazvimirira anosanganisira re4h foundation zimbabwe pamwe nemakambani anogadzira mbeu nemafotireza aitirwa kwaseke nhasi chiitiko ichi chinonzi chafadza masangano anomiririra varimi vechidzimai nekubudirira kwaanoti kuri kuita mudzimai wanhasi munyaya dzekurima taita hurukuro nevatora mubayiro mukuru amaita tenda madhake vari kwaseke
2018 ndakashayikirwa nemurume wangu ndikasiyiwa ndine vana vaviri ndakatanga kurima ndichirima ndakaenda ndichikwira ndichikwira iye zvino ndakati rime zvakakura zvaita kuti zuva ranhasi seke yose indiunganire ndakarima ndine 2 hectares dzandakarima dzandiri kudiridzira
imi semudzimai wanhasi vari kukutambiraiwo sei mudunhu mamugere semudzimai aita mukurumbira nekurima
ndinoziva vanoda chakanaka vanofara saizvozvo nharaunda iri kubenefita zvakanyanya sekuti vanouya vachitenga zvirimwa zvandiri kurima ingava king onion cabbage huku zvakare.
Rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kune mamwe masangano nehurumende nderwupi?
Ndine madhumeni andinoshanda nawo munharaunda mangu. Ndine anonzi Mosi Hove, murimisi wangu ari panzvimbo. Ndine zvakare anonzi Magwa ari kumalet, murimisi wangu zvakare. Vari kushanda neni zvakanyanya vachindipa rutsigiro. Ndina kansela anova munhukadzizve, tungamirai Dhure, anondisapota zvakanyanya, anouya achindibatsira achindipa mazano.
Kwamunotengesera zvirimwa zvenyu nezvamunopfuwa hamusi kunetseka here nekutengesa?
Dambudziko riripo zvakanyanya sekuti zvirimwa zvangu zvinenge zvakati wandei. Ndaindawana market inonyatsori reliable yekuti ndinonyatsosupplya zvirimwa zvangu zvese zvakati nakei. Ndinoona kuti ndinogona kusvika kuri.
Mashoko amungapewo mwana musikana wanhasi akakura achiudzwa kunzi kurima ndekwevarume ndeyekuti kudii?
Ndinoti zvinotangira even kuna Jesu chaiko. Maria akapuwa Jesu pasina munhurume. Munhukadzi unofanira kumira nesimba, kupfirwa hakusi kupererwa. Saka mudzimai wanhasi kumwanasikana wose wanhasi, mira nesimba unoenda kuri.
Avo vange vari murimi wechidzimai Amai Tatenda Madhake vachitaura vari parunare vari kwaSeke neStudio 7. Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura anoti ari kufara zvikuru mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neguta reCamel kuIndiana muno muAmerica, iro rakatara zuva ra14 chivabvu sezuva reDominic Benura Day. Benura anoti akanga asingazivi kuti achawana ruremekedzo urwu, urwo rwaakawana mushure mekuveza chivezwa chichange chichiratidzwa muguta iri, icho chakaparurwa svondo rakapera. Vakawanda vanorangarira Benura mushure mekunge aveza chivezwa chevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe, icho chakashorwa zvikuru neveruzhinji. Benura anoti shuviro yake ndeyekuti arambe achisimudzira vamwe vavezi vekuZimbabwe, uye pari zvino ari pachirongwa chiri kuitwa kuCincinnati kuOhio muno muAmerica, apo pane vavezi vaanoshanda navo vari kutengesa zvivezwa zvavo. Ngatiinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ne shamwari yangu yagara ichishambadza basa rangu kuno for at least 20 years. Saka ndofunga vemusitu vaigara vachingoona weki yangu over the years. Kuzosvikira pavakazotaurira shamwari yangu kuti havari kuda kutenga chinhu chivezwa, vaona basa rangu richikodzera kuti ringe richiiswawo pamwe chete nemabasa avo ari mumastreets avo kunoko, like my permanent collection. Ndofunga vaito maresearch avo vakaona maybe ndapa level yekuti basa rangu raakukwanisa kutoreka kuti inge richiiswa mumapublic places ekuno. Saka ndobva ndikazocontact kwavo ndikabva ndabvuma apa ndangovaitira, vavafarira chinhu chandikavavezera.
Makaveza chii uyezve chivezwa chenyu chinenge chiri muguta ripi?
Ndakaveza pane mapictures bose vanhu vaiteedzera mabasa angu. Pane kapisi kanikamubeta kadikidiki kudharadhara, ndoka vakati tiitire chiri chihombe, vari amai vakagara pasi asi vakasumudza mwana mudenga. Ndakavaitira pisi yacho pavafara naye vakati aiwa uya tizokupa. Asi ndinesiri kutarisira kuti vachandipa rumemekezo, ndaingofunga ndiri kuya kuunveiling chete ndechinhu changu. Saka ndakazongoona ndatoshezwa kuofisi kwameya zvikanzi handozviripo. Taona nhoroondo yeupenyu hwako nekwawakabva nezvawachifa so far zvinokodzera kuti tikupe ruremekedzo irworwo, zvichikurikidza nokusanganiswa kumacultures, nekuti zvinogona kukurudzirawo vamwe vanhu, kuinspire vamwe vanhu venyika mao mebvi nevekwedu futi kwangu vapiwa mururemekedzo rwakadaro. Chinova chinhu chakanaka kuramba tichikurudziranaye.
Saka chivezwa chenyu chichange chiri muguta ripi uyezve zvakaitika rini?
Chiri muguta reCamel, zvakaitika musi wa14 May.
Muguta reCamel ndekupi uku?
KuIndiana.
Imi munogara ikoko here kana kuti zvakamira sei?
Ndogara kumusha. Ndatoinga izvozvo. Sasi zvangu ndine humwe urongwa wekuzoya kuno kuCincinnati, zvangu ndinogara uripo. Saka ndaifunga ndingono kugwa tendo ndo turuko mapikicha zutu daru asine kazunzuwa bimba na urongo evo.
Saka mungu nzuwa sei semuna anita shukuvesi?
Haa ndugu nzuwa ufaraja zutu. Masaide yose wano anumba kuzimbabu ilu atukutari turuko niko otiru wano aru kwansa kutuwa rulemekizuru wa daru inspeciali mmenji katine. Kulemekizuru wa tine choo kumushasu kwa nazwa au darikira nuku. Nukunzo kwenye kwa suno iso njike edupa paka naka. Nubase. Atine ite mao kwewa. Ndi suno batiro wangu wanu kutuwazie nikiriki. Chitosa atine ito kumusha kuitro wachiru kusumuka. Ni wangu waka sumuka kutara. Wana wangu wangu tarisa wacha tarisa itini wangu wazibu yukwezo. Wangu tuzu tarisa soko wanda wandono wangu wanu watu batirika wapanezu. Pangu kutuze inda pambiri pangu yoy tarisiro yangu special. Tine wana wadiki waka wanda wanu kusikiti.
Mungati mima veza kwe makore aka wanda sui. Uye shema katanga sui kuita shukweza isu.
Nini? Ndingati ndani makore anufura makumi matmanu.
Makata angasi?
Kuma 6 years ntilikuwa mrewa huku. Ndaita sukuumba, nchifuza mombe nchilika mwana kadiki. Saka pandika suya kutafara. Datorwa na tete wangu ndogo ndika susangana ni mzukuru wangu waiweza matumbo. Ni wangu wakumana waiweza matumbo. Saka ndaka naki suko neswa waita. Nukuti nini ndenda chaira kuweza sukuumba. Ndaka zuna watu wana warukubulisa suwezu kwa wachito visa pametiri reacho. Ndenda chaira kuumba utuka kanganisa unupoeta zi unukuwa nsao tusira na alimataka asaba na kanaki zoto wana uto yesa chitubulisa chi takanda angoti ndi wao kumbiro nduwa batire mpapuma saka mbuwa batire mu yuma nikabanda kwanza kuona bata upesira tau batire nikiri kukoro cha mbeka
tinuona kuti muri ku Zimbabwe makamboveza chivezu wachava mgabe ni mudzimai wavo chaka tambiru wa sayi chivezu wachi
Tizinga zee wanawana ujifarira kwa mwaka ujifarira pati tuwezi njiripo. Tamu chinaitika nijokuti kana ujita basi. Imungu wano kuna ugona, imungu wano kuna utata. Saka hini chanungu zwa wanawaka tinda mgona, saka ntinakira. Wanawaka tazi naona zubuda saka naka, saka mungu ntinakira ndawa. Zese sunenita unjitarisa kuti. Mwepe uzimungu wako kanza wanawana zubuda wala watu mwepe nungu sina wana zubuda wala watu mtakisira. Ukanzu wakona wala watu wafata saka wafama uwekspekte. Yes, we go. Saka zinu sinu wane gambasi.
Saka kuno kumuriko faolo?
Nduko kusika mna July. Wane panika wana kuita show pananzipa Crown Conservatory. Saka pira last year saka ndahasu ngufunga wata antisanga niso ni mabasi. Ewa ngu watu nushanda na opa workshop pangu ni wangu wangu siyana siyana wa Mzimbabwe. Saka tine grupu fiwa ratribuja. Tandika ita put together. Mwuzi nakazu na uti ni ufamba kwa ndahita ni nguwa. Ukaza ita ujitu nzo wangu hapa na jawaru wita nda 53 now. Saka tuta utitipu wa mwanu mka. Ito utika na bandina ni mwane.
Vanhu vanenge vachida kuona mamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapo.
Ndiri paFacebook, mungatongogugula Dominic Biri paFacebook wa unokwanisa kutoita shamwari yangu ane ndokwanisa kutoita shamwari nawo. Ndine namba dzangu 263-772-492-816 paWhatsApp ando but ndogara ndiri pe.
Muvezi wematombo ane mukurumbira Dominic Benura achitaura parunare naMavelous Muhlanganya uye ari kuCincinnati kuOhio muno muAmerica. Toba taenda kunaudze mitambo, vanotungamira mutambo we rugby Africa, vazivisa kuti Zimbabwe ndiyo ichavhura makundano Africa Cup, ayo achashandiswa zvekare senzira yekuenda ku 2023 World Cup. Michael Kariati anotipanya iyi.
Worongwa wemitambo wabuditswa ne rugby Africa unoti Zimbabwe ichavhura musangano wezvikwata zvisere uyu nemutambo ne Ivory Coast musi wa 1 Chikunguru. Kutanga upinda mnandare uku, kunopa Zimbabwe nguva yakati rebei, yekuzorora vakamirira mutambo wavo wemasemifinari kana vakakunda Ivory Coast. Masemifinari ariko musi wa 6 Chikunguru. Makundano eAfrica Rugby aya ari kuitirwa kunze kweAfrica kekutanga achitirwa kuFrance uko Zimbabwe ichange ichitambira munhandare yeStade Pierre Deloitte kuMarseille. Chikwata chatora mukombe uyu chichabudirira kuenda makundano e2023 World Cup uko. Chikwata ichi chichange chiri mugungano rimwe chete neItaly, New Zealand, Uruguay neFrance iyo ichange iri pamusha. Zimbabwe iyo iri kushandisa zita rekuti maGo Sharks irikugadzirira makundano eAfrica Cup aya iri muSouth Africa kumakwikwi eCurry Cup Division 1. Asi mukuru weZimbabwe Rugby va Aaron Jani vanoti gadziro yavo haisi kutanga nekugumira makundano eCurry Cup aya chete. Ivory Coast yakambotora mukombe weAfrica Cup uyu muna 1995 uyezve ikanomirira Africa World Cup yegore iroro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musa kanganwe kuti tichange tichitarisa nyaya yekukwira kwezvinhu munyika pachirongwa cheLive Talk nasimanheru ano. Ini ndini Evans Zininga, ndokuonekai nemufaro.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 20 inkwenkwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo
siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe ukuthi amanye ama production costs abantu bayabe besebenzisa ikhulu idiesel, so ingakhwela idiesel ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i cost of production iyakhulu, i fuel iyabe isikhwelile.
Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018, yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo.
Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eleZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisekayo. Kuliviki kuWhoza Friday silomculi odumo wakulezi nsuku weHouse Music, umqondisi Sibanda odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Skyva. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority namhla ikweze njalo intengo yamafutha lawa. Idizili ekade iphezu kwedola lenxenye $1.68 isikumadola phose amabili emelika $1.74, kuthi intengo yephetulo ikhuphuke isuka kudola lenxenye lemelika $1.58 isiya ku-$1.68. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni, yona evele iqonga mihla lemihla. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi abantu elizweni jikelele behlaba umkhosi ngenxa yokugqonga kwentengo yento yonke, ikakhulu ukudla lokusetshenziswa ngabantu nsuku zonke. Okwenzakalayo sokukhahlameze hatshi abantu makhaza kuphela, kodwa labo somabhizimusi abasele bebambe wangaphansi bekhathele ngosekusenzakala elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi Confederations of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu, uthi udubo lokugqonga kwentengo yamafutha la kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yawo emhlabeni jikelele.
Zinodzikisa kutengwa kwezinto nokuthi kana petrol ikakwira zvinhu zvinokwira anotadza kuzvisherera mutengo chekutanga. Chechipiri,
lokhu kwenza ukuba abantu bangathengi impahla ngoba nxa amafutha engakhwela indlela zokuthwala impahla ziyakhwela. Okwesibili, sifuna ukukhumbuza abathengi ukuba impahla izihlala ikhwela ikakhulu singakhala impi eseRussia leUkraine.
Ingcishi ecubunga ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi nxa intengo yamafutha ingaqhubeka ikhuphuka kanje kuzaba nzima ukuphila eZimbabwe.
Kukhanya uhulumende wethu weZimbabwe sekweze intengo yamafutha asetshenziswa ezimoteni. Lokhu kuthi ukuthi intengo yezinto eziningi, ukudla kumbe izimpahla esemavinkilini lakho kuzakhwela. Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini, intengo yamafutha ingakhwela, osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kuma-profits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu. Abakwenzayo ukuthi bayakhweza intengo yempahla lokudla kwakhona ngamasensi akhona kumbe ngamadola akhona akhwezwe i-petrol kumbe i-diesel.
Kube-ke sithi kumele uhulumende avumele abantu ukuba bathenge bodwa amafutha kungena kungenela kukahulumende.
Sokutshengisela ukuthi uhulumende wethu uzafanele avule umsika owediesel, kube labantu abaningi abakwanisa ukuthi babethengisa bethengisa amafutha ukuze kuye kulokuncintisana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi baye besithi hayi, uhulumende yena kabe nguye obhadala imali yakhona ama-subsidies. Lokhu kodwa lokhu kuyaphambanisa ngoba kuyenza ukuthi intengo zempahla zibe artificial ngesikhiwa. Yikho-ke sizakhangelela nje khathesi nje sizakuzothwa khona intengo yokudla lezimpahla ezemavinkilini sokukhwelile.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Masimba Kutshela, enye njalo ingcishi ecubuna ezomnotho.
Siyakwazi ukuthi silodubo labagesi lapha eZimbabwe, ukuthi amanye ama-production costs abantu baye besebenzisa ikakhulu i-diesel. So ingakhwela i-diesel la nge-transport yangkhona, izitimela azihambi, so senza izimota. So kutsho ukuthi intengo yezinto izakhwela ngoba i-cost of production ikakhulu i-fuel iyabe isikhwelile.
Amafutha we-diesel akhuphuke intengo isuka kumadola phezu kwelilodwa lengxenye $68 esiya kumadola phose amabili emelika $74 kulitha. Awepetulu wona asuke kudola lengxenye $58 esiya ku-$68 kulitha. Intengo yempahla emqoka empilweni yabantu yansuku zonke ikhuphuke okwamagama kumaviki asanda kwedlula. Intengo yesinkwa namhlanje ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 RTGS isiya kumadola phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa wona asebiza imali edlula inkulungwane ezintathu lengxenye zamadola kuleli 3500 RTGS kumalitha amabili esuka kunkulungwane enye lengxenye 1500 RTGS kumaviki asanda kwedlula. Isaka lempuphu elisindo samakilogramu alichumi 10 kg selifika phose amadola alichumi emelika 10 US, khona osokusenza impilo ibe nzima kakhulu kuZulu Makhaza. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezamabhizinisi uNkosikazi Sekayinzenza yehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula ubike ukuba ukuqonga kwentengo yezinto zonke kubangelwa ngosomabhizimusi abalisana lohulumende wakhe. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena utshele umsakazi weZBC Izolo Ntambama ukuba impi phakathi kweRussia leUkraine yiyo ebangela ukuba kube lokukhuphuka kwentengo elizweni ngale ndlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Umkhokeli waleli kula elibizwa ngokuthi yi-Election Follow-up Mission, uMnumzana Elmer Brook, utshele intatheli zindaba eHarare namhla ukuthi uhulumende kumele enze inguquko ezakwenza ukuthi ukhetho luqhutshwe ngokucacileyo njalo abamabandla aphikisayo bavunyelwe ukhankasa bekhululekile. Wengeze wathi izinkokheli zosiko kumele zisebenze zizimele, zingathathi uhlangothi kwezombusazwe. Uthe njalo bayayamukela imizamo kahulumende yokuguqula imithetho emibi. Sikhokhele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Evidlela Ncube.
Lokho kukhulunywa yi-EU eyakubhalayo ngemva kokhetho luka-2018 yilokho okufunwa ngabantu beZimbabwe, yilokho okufunwa ngumthetho weZimbabwe, yilokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ukuthi abantu bavote bekhululekile, abakhankasela ukuvotelwa bakhankase bekhululekile, noma bazimele noma bangaphansi kwamaqembu abo. Ukuthi kakungasetshenziswa izinto zombuso ukupha i-advantage iZANU-PF, ukuthi kakungasetshenziswa ingatsha zikahulumende zibe zingatsha zeZANU-PF. Konke lokho ngokufunwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke lokho okukhulunywa nge-EU yilokho okukhulunywa ngabantu beZimbabwe, kodwa kakwenzeki lakancane ngokuba bayesaba laba abasezihlalweni ukuthi uma bengenza lokho okufunwa ngabantu beZimbabwe ukhetho lube ngolukhululekileyo, angeke baluwine ukhetho lwakhona. Ngakho-ke bazahlala belokhe besala ukuthi kube le nguquko ezenza ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Kodwa labantu beZimbabwe bamele bale ukuvuma ukhetho olungakhululekanga, balwise ukuthi luze lukhululeke ukhetho njengalokhu i-constitution isitsho. I-EU icela nje ukuthi i-government yeZimbabwe ilandele i-constitution yeZimbabwe kuphela nje.
Abamabandla aphikisayo Ncube, ungathi bayahlokoma yini bayamfaka incindezi uhulumende ukuze aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho?
Yebo, kambe bangabe bekhuluma abanye laba lalabana abanye bezijulele, kodwa ukukhuluma kodwa soze kusebenze. Kufuna kukhulunywe, kusetshenzwa, akube khona umnyakazo phansi, kakube le strike, akube le stairway, akube lalokhiyana lalokhiyana, kubonakala ukuthi kasisuthisekanga, kasithabanga lakancane. Ngokuba lokho okuqhubekayo kuzaqhubeka kuyefika ku-2023 irigwe futhi i-election, ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathela amabanzi kulokukhuluma nje. Ukukhuluma lokho akusoze kulethe inguquko. Izanyu kuthanda kunje, ikuthanda kukubi kunje, ngokuba lokho okunje kwenza kube lula ukuthi bawine ukhetho, kwenza kube lula ukuthi barigu ukhetho. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo amanye amakhulu kakhulu ukuze kube le nguquko, angaphelele kukhulumeni, kodwa kube nezenzo eziza kwenza ukuthi kungabi lula ukuthi baqhubeke nje be-ignore lokho okukhulunywa ngabantu, bekushaya indiva lokho okukhulunywa ngabantu. Abantu bafuna inguquko, bafuna ukhetho olukhululekileyo, oluwina aluwine lungolukhululekileyo, hayi lungale ndlela oluyiyo.
UMnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa eseke wethula amazwi okuthi akula nguquko azayenza phambilini kokhetho luka-2023, iofisi yakhe ithi ukhulume ngalolu daba emhlanganweni awenze labamabandla amancane akumanyana owePollard izolo. Sehlulekile ukukhuluma lo mphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende, unkosikazi Monica Mtswangwa, ngalolu daba. Umthethondaba kamantshi oweHarare namhla ukhulule uMnumzana Sibeth Msengezi, ilunga leZANU-PF elabophisa uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi wangena esikhundleni sokukhokhela ibandla elibusayo ngendlela eziphambana lesisekelo sebandla ngemva kokugenqulwa embusweni kwawayengumongameli uRobert Mugabe Lebutho. UMsengezi ubotshwe ngeviki edluleyo esithiswa icala lokuthola ikhadi lokuba lilunga leZANU-PF ngokuqamba amanga ngalapho ayehlala khona. UMsengezi ukhululelwe ngemva kokuvunyelwa ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili senkulungwane ezingamajumi amathathu amadola eZimbabwe, 30,000 Zimbabwe dollars. Uhulumende weBotswana usevumele abakubhizimusi yezimota lamabhasi athola uzulu ukuthi bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabakubhizimusi kusukela ngolwesibili okugcina kuphazamisa inkambo zabanye abeZimbabwe. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Abama basi athwala abantu ehamba umango phakathi kweZimbabwe lapho makhwelane kweBotswana baqala ukukhalala umsebenzi ngolwesibili. Esinye isisebenzi senkampani yamabhasi abosikhali ahamba nsuku zonke phakathi kwakubulawa leHabroni sijele iStudio 7 ukuthi bamise ihambo zabo kulandela ukukhalala umsebenzi kwabanye babo. Lokho bese kuthiye abanye abeZimbabwe abasebenzisa kakhulu amabhasi angena kweBotswana bengela ndlela zokuhambisa. Ngolwesine uhulumende ovumile ukuthi kukhwezwe inhlawulo yogada amabhasi kwindlela oqeda ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabamabhizimusi la ukukhalala umsebenzi bese kuphazamisa imisebenzi yabezimbabwe abathembele kakhulu emabhasini ukuya ekhaya kumbe ukungena kwele Botswana. Umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi iningi lisebenzisa amabhasi ukuthumela ukudla ekhaya, ngakho ukukhalala umsebenzi bekulakho ukuphazamisa indlela impahla ebeyithunyelwa ngayo ekhaya.
Bakhona abantu abafuna ukuthumela impahla ekhaya, yes, imali yakwenziwa uhamba ngabomkhulu, but if ungafuna ukuthumeza imali ekhaya uyakwenza njani? Impahla, ukudla, ngoba sithembe wona amabhasi. Even ukuhamba kwethu kusi-affectile ngoba ngesimo somnotho kunzima ukuthi uhambe uqonde eZimbabwe ufike udeclare imota eborder, of which is greater and cheaper nawusebenzisa i-public transport.
Umnumzana Mkhululi Moyo ubekhala ngokuthi isimo kumele siphange sibuyele endaweni yaso kungakanakali okuningi.
Ludubo olukhulu kakhulu, ikakhulu masikhangela ukuthi abantu siyahlela izinhlelo zethu, siyabe sifuna ukuya emakhaya, sifuna imisebenzini, njalo njalo ngezinhlelo zethu. So kuyinto engangithiwa siyahlukuluza, ihlukuluza abantu abaningi kakhulu. Ngibona indawo especially indawo ye-transport lapha lokali lapha.
Omunye ongena kwele Botswana ngezebhizimusi esebenzisa amabhasi, umzana Rodwell Moyo, uthi ukukhalala umsebenzi abamabhizimusi okuthwala uZulu bekulimaza kakhulu abangena kwele Botswana ngendaba zebhizimusi.
Siku-affecta abantu abahambayo, abanye umuntu abe ethethe ilanga wakrosa ibhodi ekuseni ezithethe ntambama uyabuyela, and kusuka kulimaza abantu emnothweni ababewuthwele. Lazile inconvenience umuntu omunye abesuke emaphi sithi kwele Zimbabwe engala made chi abantwana beboda basesikolweni ezidethu zahamba ayephenduka asuka lapha engasaphenduka ngendaba yokuswelakala ama-transport.
Umnumzana Fortune Phakathi yena wokubhizimusi yokuthwala impahla esuka eBotswana esiya eZimbabwe uthi kabazange babone untshintsho ubhizimusi yabo noma nje bekukhalelwe umsebenzi. Uthi abantu kade bethwele nzima isikhathi amabhasi engahambi bephephele ezimoteni ezincane.
Impahla ibhizinisi yangkona vele iphansi kwamanje, isigezi impela ngendlela yokuthi lakhona sisuka ku-Easter plus akukabi yi-month end, so sikhangela ukuthi mhlawumbe next week kuza kuba ngcono. Then imoto ezithwala abantu amabhasi, our people was very stranded, people are very stranded. Impela mina ngabe ngihambe imoto yami, it's a 5-seater but ngibuye ngigcwele, ngihambe ngigcwele ngaphendi ngangigcwele nje angithwala abantu athi besiya lapha thini siya khona.
Abezimota ezithwala uZulu kwele Botswana bakhalela umsebenzi besithi bafuna ukuphiwa imvume yokukhweza imbadalo ngokudlula amachumi ayisithupha ekhulwini, i-61%. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele asesedlula ipula lengxenye kulitha ngayinye kumbe idola lemelikeli lengxenye kulitha. Kulo kungahlaliseki emhlabeni jikelele phezu kokuqonga kwentengo yempahla, yona efuqwa kakhulu yimpi eyaqhamuka phakathi kwe-Russia le-Ukraine kunyanga ezimbili ezedluleyo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Live Talk namhla sikhangela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota usukubangela ukuqonga bentengo yempahla yonke elizweni, ikakhulu ukudla ukuqela isinkwa, amafutha okuphekisa lokunye. Idale le-US Congress selivumelane ukuba kunikwe ele-Ukraine imali efika amabhiliyoni angamajumi amane, $40 billion, yokuthenga izikhali lokunye. Ngambe lokhu akuphehli impi na ngesikhathi kula masosha akwele Ukraine asezinikele kubutho lakwele Russia? Kuliviki kuhoza Fridays, lo mkuli wa mtumo wa ulezi nsugu uwe house music, mkondi sibanda otumenge kama lake, wezo mkulo eliti Skyva. Asisu eni ekoka lo msakazi, Westwood 7 uesa chisa sibanda bekobula wayo.
Sizibanda wenza isifundo zakhe ecollege lelupana State University waqeda kodwa umsebenzi wathi tjololo wangawutholi wazocaba ngozingenela kwezomculo asizwe nechaza ngembali yakhe
abantu bangazi ngo Skyvan ngingu DJ ngo producer ngizalelwe kobulawayo ngafunda eGab Primary School ngasuka ngayempofu High School ndeli ngasensuka ngayelupani State University ngaqeda ngo 2015
Pena ma bonsa si tengo bonga, yeah. Karime na nguva, le paga pa. Deli kapa bongo stay ma, yo. Shit is all over we crash, you like big on fuck is fight. Give it up, ma we cross, yeah, yo. Chabu la guna ma ta, tena sika riti nengi, but in nandi ma we cut, yeah, yo. Stupid ex, ninja again, pena ni skating ya fundi ku ex, ninja chay again.
Futubolo kusalakala kumisebenzi zimbabwe lwenza abasakhulayo abaningi babanjwe ngamandla okudinga ezindlela zokuziphilisa ngokuzisebenza. USkyva ngomunye ke abasakhulayo wazibona engasela enye indlela yokuziphilisa lapho sigqibe isifundo wacabanga ukungena kwezomculo.
Ngiqede e-university ngase ngiqala ukwenza imusic because nginandanzela ukuthi abafowethu abaningi abagraduateayo abayephambili babengasebenzi. So ngase ngadothi ngiqala ukuzinceda ngizenzele imusic yami. So ngangisithi emaclub ngishaye emthadweni emaphathini njalo ngase ngiqala ukuzenzela yami music so ngiyangena e-studio ngiziphekele ama beat yami music.
Na ayibakhobela kuzomthulo esakhula akwamenza ofisa laye ufika kuleso sibanga
uSkido no Black Coffee nabo DJ Christos abe South Africa and then ilapha local bebe ngakhangelela uOliver Mtukuzi nabo lavuma majayivana kuba abantu ababengispaya ngokukhula ngalalela kakhulu mina music sengiveleza amabhaba but for lama single tracks amaningi mina ke zihow so I work mostly labantu abaningi abayigoli uDJ Cutie uFunk Disturb abaningi abantu ezizwe.
Skyva uthakazelula ngabantu abaningi bobe ngaxhumana njani lawe ukuze bakuthole
ngifuna bakwazi ukuthi imusic yami ingayithola ngapi uyahamba ku Skyva ku Facebook ku Skyva kule page ethi Skyva ku Twitter Skyva Sims ku YouTube Skyva yonke into vele ngu Skyva 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 even akubo o Google Play o Google o Amazon obani khona imusic yami just Google Skyva kuphela kase kuphume yonke imusic nokuthi ngitholakala ngani njalo ngiyofuna ukuthola ama details ami ngiyofuna ukubhuka ngiyakuthola ku Instagram no Facebook no Twitter
ngomqondisi sibanda lo ohamba ngegama lokuthi Skyva ngoyebezelayo kuhlelo waza ozo Friday ikamana mu eza chiza sibanda libe lampela sondo emnandi.
Siyabonga kakhulu ke ezothisa sifanda lawubele impela viki enhle mfowethu ungadinwala kusasa. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namuhla. Inkampani kahulumende elawula umsebenzi wokutholakala kwamafutha ezimota elizweni yeZimbabwe Energy Regulatory Authority lamhla ikhweze njalo intengo yamafutha lawa. Iqula le-European Union eliphakathi kokwethekelela eZimbabwe lithi uhulumende kumele agcwalisise izixwayiso ezenziwa yilumanyano kulandela ukhetho luka-2018 ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoluivalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.